manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 20 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Bato reZANU-PF raudza mukokeri waro muparamende Valavumo Matuke kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekuti vamugabe vadzingwe zviri pamutemo kana kuti impeachment. Sangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira vashandi vehurumende vose pamwe neveruzhinji kuti varamwe mabasa pamwe nekuvhara mabhizimusi kutanga nhasi kusvika mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiya basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF raudza mukokeri waro muparamende Valavumo Matuke kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekuti vamugabe vadzingwe zviri pamutemo kana kuti impeachment. Izvi zviri kuitwa mangwana apo bato iri richaudza Speaker of Parliament zviri pamutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vazivisa vatori venhau kuti vaudza chief whip wavo muHouse of Assembly kuti vaenderere mberi neimpeachment kuna vamugabe mushure mokuzivisa mutauri weparamende mangwana. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vapo mangwana vati bato ravo ratogadzira mhosva dzavamugabe idzo dzavanodira kuti vadzingwe.
Main charges ndeyekuti vamugabe vari kuregedzera mudzimai wavo achitora masimba ehurumende achitukirira maofficials egovernment vanacharamba vakashaudhiwa, vamunangagwa vice president wenyika vakashaudhiwa. Chechipiri, president vakaramba kuimplementa chapter 14 yeconstitution inotaura nezvemaprovincial councils. Maelections akaitwa asi vanhu havana kupinzwa muofisi, saka vakaviolata constitution. Chechitatu, tiri kuona kuti ivo vakura, saka havachakwanisi kuramba vakatimirira zvine chimiro, vakukotsira pamameetings zichireva kuti havasina simba rokuramba vachitonga. Chechina, vakufamba vakabatwa ivo kuti vachimira vega zvakuvanetsa, saka izvozvo zvinopa kurerutsa chimiro chenyika yeZimbabwe.
Vamangwana vati ZANU-PF yatotaurawo nebato reMDC ichikumbira nhengo dzaro dzeparamende kuti dzitsigire ZANU-PF muparamende mangwana.
Muliswa haana kumbobuda muZANU-PF, tangoti kona newe naye asi tinoshanda tose, saka tataura zvakare newekuMDC tikawirirana kuti vachatipa mavote 73 avo okutsigira motion yeimpeachment, saka tiri kushanda tese namamwe mapolitical parties pachirongwa ichi.
Vamangwana vanotarisira kuti mangwana chaiwo ZANU-PF ichatura motion yekudzinga vamugabe, uye kana izvi zvichinge zvaitika komiti yeparamende yestanding rules and orders ichadoma komiti nenhengo pfumbamwe kuti iongorore nyaya iyi. Komiti iyoyi inozotura zvainenge yawana kuparamende. Vamangwana vati vanotarisira kuti chirongwa chese ichi chichapera mukati memazuva maviri. Gweta vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti bato reZANU-PF rinobvumidzwa nemutemo wenyika kutora danho iri.
Ini maonero angu ngavangovapa zvinhu zvavo vaende, chikuru ndechekuti vangoenda hangu semutana. Ndinoona sekuti kuti vazonyanya vatambudza zvinhu zvinenge zvakazonyanya kuipa.
Vamangwana vati ZANU-PF iri kutora danho iri nekuti vamugabe vari kuramba vakaoma musoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kunyange hazvo bumbiro remitemo richiti dare reparamende rinokwanisa kubvisa mutungamiri wenyika Robert Mugabe kana kuti impeach nezvipomerwa zvakasiyana-siyana, hapana kuwirirana pakati pemagweta kuti zvinokwanisika here. Vanokokera Zano PF mudare reparamende Valaf Momatuke vanoti sebato reZano PF vanokwanisa kuzviita nyore nyore uye vane vanhu vanokwanisa kuzviita. Vanokokera MDC team mudare reparamende vainosend Gonese vanovawo gweta uye vachitaura vakazvimirira vati zvinokwanisika kuti dare reparamende ribate vamugabe nemhosva zvikuru nyaya dzekusaremekedza bumbiro remitemo nehuori. Asi imwe nyanzvi munyadzo zvemutemo muzvinafundo Love More Maduku vanoti kuda kubvisa vamugabe hakusi nyore uye zvinotora nguva yakareba sezvo mutungamiri wenyika anenge achida kubviswa pachigaro achikwanisa kudaidza zvapupu kana kuenda kumatare sedzimwe kodzero dzaanopiwa nebumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzemitemo vachidzidzisa Investors of Kent kuBritain Dr. Alex Magaisa kuti tinzwewo maonero avo.
Vanenge vachida kubvisa president vanosumudza nyaya yavo kuti president vanofanira kubviswa votaura chikonzero chekuti vabviswe. Bumbiro remutemo rinopa zvikonzero zvakafanana nekuti pamwe president havasina kutatsokwana kana kuti utano hwavo hauna kumira zvakanaka. Zvinoita kuti vanzi vachimira basa. Kana vachinge nyaya iyi inofanira kusapotwa neinonzi 50%, handiti ka 51%, simple majority. Iyo haina kunyanya kunetsa iyo zvongoreva kuti maMPL atinawo hafu yacho kupfuura hafu zvakwana. Nyaya yombo yatonzi chii? Yonzi yakuda kuti itaurwe nedare manje. Hazvisi kureva kuti president akutobva aewa. Zvinoreva kuti manje parliament inogadzira iya inonzi committee. Committee iyoyo ndo ichazoita inonzi investigation kuongorora chikonzero chiya chakataurwa kunzi president vanofanira kubva. Mukuongorora umu munofanira kuteedzerwa mitemo yese inoshandiswa pakuongorora. Zvinoreva kuti wacho ari kupomerwa anofanira kupuwa mukana wokuzvidefenda. Anofanira kuona mukana wokudedzawo mawitinesi ake vanoti kumiririrawo. Anofanira kuwana mukana wokuchallenja wokuti aiwa vanhu vari kunyepa ava handiti ka. Kana zvanzi munhu ari kunzi haana kukwana kana kuti haana kurwara panotovaka mapepa anobva kunaa chiremba sazvoreva kuti panofanira kuitwa maexamination. Zvinhu izvi hazviitike neone day, zvinotoda nguva yakati rebei kuti zviitike. Kana komiti ichinge yazobuda nenyaya yekuti aiwa zveshuwa taona kuti president anofanira kubviswa inoenda kuparliament kuya yonoudza parliament. Parliament then yozogara pasi. Dzimba dziri mbiri dziya iya inonzi National Assembly neSenate dzinoungana dzoita imba imwe chete dzofanira kuita inonzi 2/3 majority.
Ko dzimwe nhengo dzedare reparamende dzisiri kuzikanwa kuti dziripi zvinozofamba sei manje pakuvota apo?
Pane nyaya ipapo panogona kuita problem yekuti vanogona kuzoti isusu pane mamwe maMP anga asipo. Asi chidokodiwa ndechekuti vari kuda kuti nyaya yavo ipase vawana here 2/3 majority yebumbiro rese riri pamwe chete.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vachidzidzisa paInvest of Kent kuBritain Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunhare kuKent kuBritain kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira vashandi vehurumende vose pamwe neveruzhinji kuti varamwe mabasa pamwe nekuvhara mabhizimusi kutanga nhasi kusvika mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiya basa. Mutungamiri wesangano iri Robert Masaraure vanoti vapawo gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora maawa 24 kuti vasiye basa nekuti vakundikana kugadzirisa matambudziko evarairidzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Vanhu vanga vafara chaizvo vachizwa kuti vamugabe vaakuzorega basa pamwe tichitarisa kuti tichatanga kuwana masalari edu. Zvino zvavati havasi kuda kuenda isu hationi chikonzero chekuti ticharamba tichitakura bhedhini yekutafaia ivo vachizva rifa renyika. Saka hatina kubasa kwatichazoenda kusvika musiku vatadzi vamugabe vabuda muofisi nyika yataka kuvakwapasa. Nezuro patakaita shoko takanonoka kutenderedza shoko vamwe nhengo dzedu dzinga dzisati dzariwana. Asi zvizi vanhu vazhinji varwana shoko pamasikati zvichienda mberi tichitarisa kuti vanhu vanenge vamira kuenda kumabasa.
Ndevapiwa muri kukurudzira kuti vamire kuenda kumabasa?
Zvikuanyokurudzira vadzidzi kose nekuti tine dambudziko rimwechechere kuti masalari edu chaiwo tagara hatichato awane atiri kushandira. Tikukurudzirawo zvevashandi vose, tikukurudzirawo zveruzhinji rweZimbabwe kuti inoya nguva yekuti timbomira zvinhu zvose zvatanga tichiita timbofukasa nechinhuwani ngekuti vamugabe vatange vaenda. Patinongodzokera kumabasa tikaita kunge zvinhu anomawo nehunobo navamugabe vanongoramba kutenderera mberi nekutidzinyirira. Saka tirikukurudzira vanhu vose veZimbabwe kuti vamire zvimwe zvinhu zvose tichizotanga kushanda kana vamugabe vachinzi vabuda mose.
Asika takanzwa nyaya yekunzi vamugabe vasiye basa iyi ichinzi inyaya yebato rezano PF. Saka imi mazopinda papi apa?
Vamugabe ndipresident weZimbabwe. Kuzano PF vane zvinzvimbo zvavo zvavafanana hongu ndizvozvo. Asi pavanonyepa kuti vakavhotera kuna 2013 vakatora oath of office ndipresident weZimbabwe. Isu patiri kuti vabude muhofisi hatine chero vakagara muhofisi dzavo dzezano PF hatinei navo. Hofisi yatoda kuti vabude hofisi yekutungamirira nyika. Nekuti vamunhu akwegura, munhu asina zvaari kuitira nyika, munhu agara ane humpavha, munhu agara ane udzvanyiriri. Saka isu tiri kuti hofisi yenyika ndo iri kuti afekta isu sevashandi, iri kutadza kufambiswa zvakanaka, iri kuita kuti ikonomi isaishande zvakabata, iri kuita kuti tishaye masalari.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vari parunhare neStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pamedium wave, 4930 pashort wave, 15580 kHz pashort wave ne 6080 kHz pashort wave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitepfenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muKenya ratambira kukunda kwemutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta. Musarudzo dzemutungamiri wenyika dzerirani dzakaitwa muna gumi guru, idzo dzakaona vaKenyatta vachikunda nemavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana. Sarudzo idzi hadzina kupindwa nemapato anopikisa. Boka rinorwisana neuori muIndonesia rasunga mutauriri wedare reparamende nekuve nechekuita kwake neuori hwemari inoita mamiriyoni zana nemakumi manomwe emadhora. Setia Novanto akaendeswa kuchitokisi usiku hwemusi wesvondo, uye mutauriri weboka rekurwisana neuori ati achange akachengetedzwako kwemazuva makumi maviri achibvunzurudzwa. Vamwe vagari vemubulavayo vanoti vakakashamadzwa nekusataura kwavamugabe kuti vave kusiya basa. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari vaEmerson Madzana vati sevamwe vatungamiri vose vane nhoroondo yekutonga nedemo hazvishamise kuti vamugabe vakaratidza kuti vanoda kuramba vari pachigaro. Asi vati vanoona vamugabe vachisiya chigaro chavo munguva pfupi iri kutevera.
Zvino zvinongoita vanhu vanodzvinyirira. Okay, look at Saddam Gaddafi. They fight mpaka vazoperewa. Tinovimba kuti sununguko kwaipedyo.
Izvi zvatsinirwawo nava Elliot Stole, avo vati vanhu vavafanirwe kuora mwoyo vachienzanisa nhoroondo yenyika nenhoroondo yekufamba kwevana veIsraeri vachibva muutapwa kuenda munyika yehuchine mukaka kuCanaan yavaive vavimbiswa naMwari. Mukuru wezangano rehashtag This Constitution Our Constitution Muzare Abigail Mupambi vati kunyange zvikadii vanoona utongi hwava Mugabe uchipera nekukasika. Vatiwo masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vanofanirwa kungwarira kuti vasakoshewa kuti hondo yekugadzirisa bumbiro remutemo yenyika haina kupera.
Takanguva taibvirira semasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa asi zvazonaka kuti zvanetsa uno muzanupf this time around tabatana pamwe chete. Asi tapedza chiitiko ichi tinofanira kukurumidza kudzokera kubhora. Tinogadzira nyaya yemugwagwa unoinda kuma election ma reforms tione kuti zvinhu zvese zvakamira muoda. Zvinhu zvinenge vana aipa zvaalainiwa neconstitution aipa neposa zvakatishungurudza makore ose. Saka tinofanira kurangarira zvakare kuti tichipedza kuita izvozvo ZANU-PF iri kuramba iripo ende inoramba iri ZANU-PF. Isu sama opposition tidzokera kundima kwedu kana tichidzokera isuwo savanomirira kudzidza vanhu todzokera kundima nokukurumidza.
Mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vatsinirawo izvi vachiti nekuda kwekuti zviri kuitika munyika pari zvino zvakakosha zvikuru munhoroondo yenyika vanhu vanogona kufarisa zvekuzopererwa nemazano ekuti voenda sei mberi.
Tinoziva pakaitika zviitiko zvakadai izvi panowanzova nekuvhiringidzana pakuedza kuwana nzira yakanaka yekuti tiende mberi yatinoti way forward nechirungu. Ngatiregei kuwira mugomba rakadaro kuti tinozotadza kuziva kuti tinofanira kuitei senyika. Zapu iri kuti ngatitangisai transitional process ichagadzirisa matambudziko ari immediate atikusangana nawo senyika. Upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka. Tikuda kuti transitional authority munguva pfupipfupi yaichashanda itarise kuti economy inostabilize yotarisa zvakare maconstitutional reforms. Isusu hatisarudze mareforms tikuda ese.
Pari zvino veruzhinji vari kukwenya mhuno dzavo nekasiyanwa vakamirira kunzwa kuti vamugabe vasiya basa uye kuti chii chichatevera mumashure. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Vagari vekwaMutare vanoti havasi kufara nezviri kuitwa navamugabe zvokuda kurambira pachigaro ivo vakadzingwa nebato ravo. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari vaKenneth Mutimbe vanoti vamugabe vanofanirwa kutambira zvido zvevanhu voenda pamuchikandigere murunyararo.
Munhu atakanyara kwengwe yakareba. Ndapota hangu vamugabe imbobvai bosurukai mhepo ifure ona kusvika kunoita vanhu hakusina mabasa indastri yakavhara. Inindaudaudo dzokuro kutonekamani kwandaitombosenza vatikabanisi avhure. Ndapota hangu
Vaivan Stole vanoti nguva yava mugabe yakwana nokudaro ngavaende kunozorora.
The time is up for the old man. Yeah, he has done his part and I think mwari ane nguva yake zvaakaita akaita zvaakagona akagona zvakakoniwa akakoniwa. But I think from the speeches that are in the demonstration he should just resign.
VaElton Gowero vanoti vamugabe vari kuchira upenyu hwavo nemhuri yavo kana vakabvuma kusiya chigaro chavo pasina zvakasimba zvanyorerwa napasi.
Chekutanga ndinoti vamugabe ane zvakaitika zvakatora zvakaitika asi kufungira. Tingati changa chiri chawiwi chakaitika izvi vakauya asi kufungira kuti majenerals vachavapandukira. Saka munhu achikufunga kuti nanhasi zveshuwa vanhu havanobva vanida here ivo vachisangana zvavanga vachiita kumasuro uye vanga vachitemba majenerals ivavo kubva nguva yakareba. Saka izvozvo izvi kuramba kusana kwari kuita vane pfungwa dzekuti maybe munhu ari kurota here kuti haasi kubvuma kana kuti nechiitiko ichi asi kufunga kuti zvinhu zvakatoitika zveshuwa. Saka maybe nofamba kwenguva uye zvine pressure ichabva kune mazimbabwens nemagenerals nemumunhu wese ari kuda kuti vaende. Nguva iyo ichasvika yekuti vanga vachisaina kuti vata step down uyezve chimwe chinhu chinoita kuti varambe kusaina ndechekuti havasi kuzoti remangwana ravo rakamira sei.
Mutungamiri webato rezimbabwe Christian Alliance vagodfrey Nyatombwe vanoti nyaya yavamugabe yekuti vasiye chigaro yakatanga kare asi vamwe vaisazviona kana kusazvitsigira.
Hazvirevi kuti zvakanga zvatanga manje kuti mugabe anofanira kubva mukomo. Zvakatanga kare vazhinji vakanga vakutogunun'una kare kuti vamugabe vagarisa muofisi. Saka nyange masoja ariwo akazotsinhira vanhu vakasapota kuti mumagabe anofanira kubuda muofisi. Saka ndofunga anofanira kubuda muofisi nguva yakwana kuti tigone kuvaka Zimbabwe itsva.
Vamugabe vaitarisirwa kunge vakabuda pachena kuti vasiya basa izvo zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvakashamiswa pamwe nekugumbuka nemashoko emutungamiri wenyika Robert Mugabe ekusataura nezvekusiya kwavo basa sezvanga zvakatarisirwa. Mukuziya nyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Roderick Machekano avanoti vanhu havafanira kukurumidza kumedza kutsenga vachada panyaya iyi sezvo zvichitora nguva.
Munhu wese nevana vachechi vanga vakatarisa kuti izvo vamugabe semunhu mukuru 93 years old vanga vachataura ivo kuti indava kuzorora ndochisiyira imi vechidiki mune simba murambe muchishanda basa kusimudzira nyika kuenda mberi.
Munoona sepane chiripo here pakati pemauto nevamugabe? Munofunga kuti pane chimwe chavari kurongere chatisingazivi?
Ndinoona sokuti SADC neAU havasupport nyika inenge yaitwa ku mauto apa angashida kuti varatidze kuti muZimbabwe hamuna ku. Ivo vamugabe vataura vega nemuromo wavo kuti mauto haana kuita ku. Zvinhu zvavakaita zviri mubumbiro remutemo weZimbabwe.
Sokuona kwenyu imimi munofunga kuti nyaya ichapera sei?
Nyaya iyi ndeiya yatinoti one way. Vamugabe vachazorora mumazuva mashoma shoma ari kutevera. Ndisingazivi zvangoti kubva kwavo pachigaro kuchava kwokuti vacharizaina here kana kuti vachabviswa neparamende here, asi kuenda vari kuenda chete nguva yakwana.
Ko, kune vaya vanoti zviri kuitika zvese izvi hazvinei nenyika yese, iZANU PF iri kungotsvaira tsvaira nokugeza geza, hazvinei nenyika yese.
Vanhu vanenge vachidaro vanenge vachitotadza kunyatsoona kuti pari zvino musangano weZANU PF ndo uri kutonga. Zvinoitika muZANU PF zvinoafekta nyika yose. Saka vanhu vasaluze nhanikire, vasaluze focus thinking kuti zvinhu izvi ndezveZANU PF. Aiwa, zvinoafekta nyika yese.
Dr. Roderick Machekano vanga vari parunhare muWashington DC natanonoka wande weStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pamedium wave, 4930 pashort wave, 15580 kHz pashort wave ne 6080 kHz pashort wave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitepfenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vatanga kuratidzira nhasi vachiti vanoda kuziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakawana sei doctorate degree ravo ivo vasina kana kumbosvika pachikoro ichi kunodzidza. Munyori mukuru muStudents Council yepachikoro ichi vaChris Mahachi vanoti vari kuda kuti mutungamiri wepachikoro ichi vaLevi Nyagura vataure navo kuti vavaudze zvichemo zvavo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye.
Chiri kuitika ndechekuti kubva muna 2015 takapiwa so-called Dr. Grace Mugabe, PhD, profesa vedu Levi Nyagura vanova ivo vice chancellor vedu. Students akatitaura kumuprotesta kuti no, you cannot give someone a PhD if it's not an honor. But then the situation yanga iri muZimbabwe. Tatisingakwanisi kuti titaure anything. So ikizvo zvino the students have come up together nekuda kwevo zviri kuitikawo munyika vakati vakomana uyu ndo mukana wedu titaure chi, titaurewo maissues edu. Conjeni number one, tinodawo kuti PhD ravakapiwa rijose kuti rakanganisa reputation yedu seyunivhesiti kunze ukwa malawyers havasina trust vanofunga kuti zvinhu zvatinoita pamba yunivhesiti yezimbabwe asi mugwara rakanaka second issue ndeyekuti vadzidzi vati isusu hatingakwanisi kunyora maexamination kana tisina job security tisingazivi kuti tibvaba tinoenda kupi nekuti tine madzikoma edu akabva panapa nanhasi asati awana mabasa saka vanova vechanzira vedu vari mutungamiriri wenyika comrade mugabe vanofanira kubva pachigaro navice chancellor wavo vanyagura ike zvino takamira padmin block takamirira kuti vice chancellor vabude but vari kutya kubuda kutaura nemastudents vamakuseni vanga vangozvivharira muofisi mavo
manga muchitaura imi kuti pane zvamuchada kunge muri kuita mangwana makaronga chii
ire zvino zviri kuitika ndezvekuti takamirira kuti tedzero mutungamiriri wedu vice chancellor vabude vataure nemastudents but inde bhende kuti havana kuda kubuda vari kuzvirambira vatunzwa kuti vafenda muofisi mavo hamene kuti chokwadiere ndizvende kuti hana kuuya hatina kwati kuenda nhasi manheru tine celebration bash nemastudents pastudent union building we can then go and race manheru tosumudzira mangwana we are not going anywhere tiri pano panzoto zimbabwe but at the same time mangwana tekimirirao kuzoti ti chancellor wedu vasepa down here tindizvenza kuti chancellor steps down before tisata mavadzidzi tiri macitizens ezipa tichabatana nemacitizens tonocerebrata kuti vadown kwachancellor
saka muchaenda kunoratidzira here pamberi peparamende
kana tichienda kuparamende tene naende semasutizi zvino tichienda tevagari vemunyika yezimbabwe tatizivi vanotungamirira macitizen vachinge vati handei kupariyati but ikwazi tiri kuitira ndechekuti vanhu vachamirira hamene kuti tamirira tiri kudzimba dzedu here tichiona matv but tise students hatina matv acho havadi kutipa matv vachitendera wedu wehave been asking for that saka tichaona tichange tichiona tiri kumba kunodzo here kana kuti tichange tichiona kuti papariyamendi takamirira ipapo
munyori mukuru musangano reuniversity of zimbabwe students council vachris mahachi vachitaura namavelas muhlanganyauye westudio 7 vari muharare muchirongwa chelive talk na8pm tiri kutarisa manyama amire nerongo munyika zvichitevera kurambira pachigaro kuri kuita mutungamiri wenyika varobert mugabe kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 Kambo andina simba kubva kuna same fellow kachuya kwamuri kachibva kuno ku studio 7 sezvo ngo yedu yapera regaiti ngotarisa musoro yenhaudza nhasi bato rezano pf raudza mukokeri waro muparamende valove more matuke kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekuti vamugabe vadzingwe zviri pamutemo kana kuti impeachment sangano revarairidzi vekumaruwa rural teachers union of zimbabwe rokurudzira vashandi vehurumende kuti vamire kuenda kumabasa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekana nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndokusiya mina chris gande